should welcome the comment by the minister to allow my traders, if you would like to see a fuel price, negotiate the world market fuel area. Sakana yaderera, or you should also get the benefit in Asus my consumers. I know queer buyer. Ichingo kwira kubakati vatomboita replenish my stocks avanenge vanawo vanenge vatotikwidzira kudhara immediately but iyo manje zvikanzi yadzikiswa vachitenga yakadzika vanvamba vakakwiza vachita ma huge profits saka tiona vanenge vachibira vanhu pachena what they are supposed to do is to reduce the price in line with the world market
muri kutarisira kuti inodzikiswa kusvika papi chaizvo
tanga tichingotiwo vanongo scale down in view of what they buy, the fuel, niwa makaps avo, shungo tishungo rana itandim, panekuti wawambe wawangweta hang up, nima high prices.
Asi imi seva nwanita basare kutakura wanu, mnenge moo zikisa oere, marizi no badarone wanu mabazu.
Yutu kupapa hapira mtengo osio, atinambo vila ataka hapita mabazu. Angura mbatila price, kutara. Angura mbatila price, kutara. Nukuti ne movement ya US dollar. Tikakwidza muno muZimbabwe hamuna change yema small money saka tikakwidza kuti masenzi aya anenge akwira aya tinoshupika nechange saka takangoramba tiri pasame price tichirana zvedu slightly at a loss
asi iro basa racho rekutakura vanhu riri kufambawo zvakanaka here muZimbabwe mubamupfumi
basa rekutakura vanhu riri kufamba zvakanaka mabhazi tiri kumawana manyowani ari kubva kuchina mayutong buses. My companies are not got some advice from Zimbabwe mostly. They are undercapitalized because of the liquidity crisis. The mass sanctions are more than a walk or more than a walk. The good is a lot of in the head to the bam demo. As this is from Zimbabwe, it is a good family. Tongo and Bataka Shingirira.